Vajonga, ndinotenda zvikuru nemubvunzo wamandipa. Kuno kuAmerica tinobelieva in democracy. Kuzimbabwe kwedu kunyika kwedu tinobelieva in democracy. Saka magovernment yeAmerica negovernment yeZimbabwe dzese dzinobelieva kudemocracy. Naizvozvo tinoti aiwa kuratidzira hakuna kuipa kana vane zvishoora zvaainazvo vachida zvakuratidzira aiwa zviri kwavari vanoratidzira. Asi chondoda kuti ndipe ndechokuti isu mukuru wedu weZimbabwe Dr. Emmerson Mnangagwa vachasvika kuNew York ende kuratidzira kwacho kunoitwa uko semutungamiri wenyika havambozvioni vanotongobuda votongoenda kwavari kuenda kunogara vachifambira zvavanenge vafambira.
Imiwo seZANU PF mune zvamuchaitawo here pane vari kuratidzira ivavavo? Muchange muchiratidzirawo here kana kunotambira mutungamiri wenyika iko kuairport?
Isuvo vana veZANU PF vana veZimbabwe tichaendawo ikoko kunochingura nokugamuchira mukuru wedu Comrade D. Mnangagwa, mukuru wegovernment yeZimbabwe, president wedu kuNew York ikoko. Ende haiwa hatina zvatinoshora isu, asi chatinoda kuti tizivise vana veZimbabwe ndechekuti president D. Mnangagwa vari kugona kupfurikidza nezvese zvavaita munyika yeZimbabwe panyaya yedevelopment. Aiwa zvaonekwa kana pasi pabvuma wani kuti uyu ndiye unogona kutungamirira Zimbabwe. Saka naizvozvo tinoti vanoratidzira ava aiwa zviri kwavari, isu chedu ndechokutenda musiki wedu, kutenda kuti makati pamukuru unogona basa. Naizvozvo tinoti aiwa ngavarambe vachienderera mberi nokutungamirira Zimbabwe murambwe. Jehovha ndiye wakavapa platform yokuti vange vachitungamirira nyika yedu. Tinotenda zvekuti muna 2023 Mwari wakatovavhurira kuti varambe vachitungamirira nyika yeZimbabwe.